800 and 2000 UTC.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manheru anhasi. Uri musi wemuvhuro gunyana 11/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma dare ravo remakurukota asi vachitowedzera uwandu hwavo. Mameya matsva osarudzwa muHarare, Bulawayo nemamwe maguta. America yorangarira vanhu vanodarika zvuru zvitatu vakafa payakarwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda musi wa 11/2001. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Makanzura eguta reHarare asarudza zvine mutsindo nhasi vaIan Makone kuva meya ukuwo muzvare kudzaika dzombe vakaitwa mutevedzeri wavo muguta guru renyika iri. Vaviri ava inhengo dzebato rinopikisa Residence Coalition for Change kana kuti CCC. Jeffrey Moyo anotipanya inotevera.
Vachitaura mushure mesarudzo dzaitwa, vaMakone vavimbisa kurwisa uori zvakasimba.
Tiri kuti isusu anenge aita zvake zvakaita saizvizvi hapana tsitsi. Unenge uri kunze uko basa richishanda nekuti hazvitibetsere nikika. Asi chadaro kudaizvo kune vamwewo zvakare palast council yatanga tiinaiyo vakanga vakavharirwa kunze uko for 2.5 years taanavo izvinezvi.
Muzvare kadzombe vatiwo vachashandisa mutemo pakupedza denda rehuori mukanzuro yeguta reHarare.
2018 before my elections. Tisatita tapedza term yedu muna August before my elections apa. Takasiya tagadzirisa ma policies anoita kuti abate vanhu vanonga vachiita corruption. Takaita se council inonzi anti-corruption policy. Inobata ma councillors yobata futi vashandi veguta. So izvozvo ndo zvichagadzirisa nyaya yehori.
Mukaona 42 years after independence mudzimai achitanga kubreaka record muna 2023. Zvinoratidza kuti madzimai tanga takatsarira kumashure.
Asi kanzura weZANU-PF muwadi 12 inobata Harare South vaSimon Manzanga vati chavanongovimba nacho muono wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pakuvandudza maguta enyika ino.
Tarisiro yedu isusu ndeyekuti tinongofamba nevision ya 2030 iri kutaurwa nemukuru wenyika nokuti gavi rakabva kumasvuuriro. Zviri kutaurwa nemukuru wenyika vision yake yekuti development, development, development. Guta redu ngarichene. Kanzonga iite basa rayo rokuti vanhu vasashaiwa mvura marara sawanikwa ari pese pese.
Mukuru wezvirongwa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanobvumirana nematano avaMakone namuzvare kadzombe pakurwisa uori.
Uyezve uori tinati ndechimwe chinhu chaita kuti maservices ave anodhura kuvagari. Zvichikonzero chekuti ungacherechedza kuvharwa kunoitwa mvura nevashandi veguta reHarare kazhinji kazhinji vanenge vachivhara vachida kumonya vagari ruoko kuti vanhu vava vanobudisa mari dzefufuro kana kuti dzeuori. Saka itarisiro yedu yekuti zvinhu izvozvo zvisave zvinoitika sekudaro.
Mukuru musangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vati uori hunofanira kurwisa zvichitanga nemakanzura acho.
Uori hwacho hunofanirwa kutarisa vakatarisawo makanzelas nemaofficials uye kuti vashandi vekanzuro vanofanirwa kunge vachisimbirira kugadzirisa nyaya yebilling system nekuti mubilling system ndomuri kuita uori.
Muongoro wezvematonge rwenyika uye ari chipanga mazano musangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti vanotarisira kuti vanhu vasarudzwa ava vachamutsa guta reHarare ravati ranga raparara.
Zvataurwa nayo vasarudzwa kuvemeya weguta reHarare vaIan Makoni nemutevedzeri wavo Mzvare Kadzombe kuti varoda kurwisa huori muguta reHarare. Chinhu chakanaka, guta reHarare raparara, ravakuita kunge rakamborwiwa hondo kana kuti rakambopiswa marara. Vanhu vanongovakira pese pese vachitenderwa nekanzuro, vanhu vanobhadharwa mari dzakawanda nekanzuro kuti vaite basa, hapana chavanoita.
VaMakone vatora basa ranga richiitwa navaJacob Mafume veTriple C vaigara vakanisana negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo avo vaipomerwa mhosva yekupindira mukutongwa kwedhorobha. VaMafume vakasarudzwa kuva kanzura weward 19 asi havana kukwikwidza musarudzo yameya weguta reHarare Rwendo Runo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vakambove gurukota redzidzo yepasi vaDavid Coulthard vagadzwa kuva meya weguta reBulawayo nhasi, vachikurudzira hurumende kuti isavhiringidze mashandiro emakanzuru vachitsidza kurwisa nyaya dzeuori. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mushure mekunge vadomwa sameya, vaCoulthard vatanga nekumbira vanhu kuti vambonyarara kwekanguva semucherechedzo wekurangarira vakambove meya weguta reBulawayo vaJoshua Malinga vakashaya pakupera kwesvondo. VaCoulthard vati vaive neushamwari navaMalinga zvisinei nekuti vaive vemapato akasiyana ezvematongerwo enyika. Vakatiwo vaMalinga vakashanda zvakanaka mubasa ravo sameya. Vati pane nhoroondo iri pachena yekuti hurumende yakabvisa masimba kumameya uyewo inopindira nenzira inovhiringidza kushanda kwemakanzuru mukuita mabasa anotarisirwa kuita nevagari. Vakati kurudziro yavo ndeyekuti hurumende isaita izvi.
My appeal is to the government of the day that they don't put obstacles in our path, that they allow those of us acting in good faith.
Ndirikuda kukurudzira hurumende kuti isaise zvigutsa zvinovhiringidza mubasa redu semakanzura, kuti varegerere isu tine chido chekuita mabasa anosimudzira guta rino. Tichaita nepatinogona napo, zvichabatsira vagari vose. Ndinovimba kuti kurudziro yangu iyi ichakoshesa.
VaCoulthard vatenda mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa nekuvakumbira kuti vaite meya, vakati zvisinei nekuti bato ravo harizi kutambira zvakabuda musarudzo. Ivo nevamwe vavo vachashanda napose pavanogona kuita zvose zvinosimudzira guta reBulawayo, vachishanda nevanhu vose kusanganisira vagari vemabhizimisi, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nevemachechi. Vatiwo kanzuro yavo ine zvinhu zvaichanyanya kukoshesa pakutanga kushanda kwayo, kusanganisira kushambidzika kweguta, kuita kuti guta riwane mvura yakakwana, zvikuru kuchitariswa kushanduka kwemamiriro ekunze. Vakatiwo vachaita zvose zvavanogona kurwisa huori.
What I want to undertake today as mayor is that I will adopt a zero tolerance attitude towards corruption.
Zvandinoda kukudza nhasi ndezvekuti sameya ndichange ndisingadi zvachose kunzwa nezvouori. Izvi ndiri kuzvitaura ndakanangana nemakandura kunyanya. Hatizozotambira zvouori, hatizovanzi kana zvikaitwa.
VaDonaldson Mauto ndivo vasarudzwa kuve mutevedzeri wavaCoulthard, uye vaviri ava vasarudzwa pasina vamwe vanopikisa. Sachigaro weBulawayo Progressive Residents and Ratepayers Association vaAmbrose Sibindi vati vanotarisira kuti kanzuru itsva iyi ichashanda zvakasimba kudzorera guta reBulawayo pambiri yaro yekuve guta rine utsanana.
Yamakanza zangenayo avakutinisi avaigotini vaoponzi kwamhanya ngaku kuti kontrakti leyana iyehlile kuqhubeka thina siti avaimise vafake inyi ndikokate kuleko.
Tinotarisira kuti makanzura apinga aya akadzidzise nyaya yekupedzwa kuvakwa kwaegotini mall, kana kuri kuti vakatiwa kondirakti yekuti vavake nzvimbo iyi vari kukundikana. Isu tinoti ngavamise vatsvage vamwe vanovaka. Ndizvo zvatinoona zvakanaka. Tine nyaya yemigwagwa yakafa, uye tinotarisira kuti migwagwa iyi igadziswe nekukasika tinoona zvevanotengesa vari kungotengesa pose pose nevamwe vanenge vasingabhadhari mitero kukanzuru dai zvose izvi zvagadziriswa nekukasika.
Mumwe mugari vari vamutsigiro webato reTCCC muzvare Tendai Machona vati vafara nekugadzwa kwavakolta tisameya vachitiwa nenhoroondo yekushanda zvakanaka sezvavakaratidza pavakambove gurukota rezvedzidzo yepasi.
Senator Dave Coulthard vakaseva zvakanyanyisa kunaka vari Minister of Education ene takatarisira kuti vachazvipamba zvekare muguta rino reBulawayo. Takatarisira kuti Bulawayo idzokere pakuva guta rakanyanyisa kushambudzika muno muZimbabwe. Takatarisira kuti mvura isavharwe mudzimba, tiwane mvura nenzira yakakwanirana.
Pane vamwe vanhu vanonzi vagara havo vachiratidzira nenyaya dzekuda kukurudzira nyaya dzekusarudzana nemarudzi vanga vachiratidzira panze peBulawayo City Hall vachiti havana kufara nevanhu vakasarudzwa kuti vatungamire guta. Zvichakadaro mutauriri wemapurisa muBulawayo Inspector Bert Nicol Nuve vaudza Studio 7 kuti pane vanhu vatanhatu vakasungwa zvichitevera mirishonga yakaitika nezuro kuBarber Field Stadium. Vakatiwo kune vanhu vasere vakakuvara asi vakarapwa pachipatara cheMpilo vakabva vaburiswa. Inspector Nuve vati vakasungwa ava vasati vamiswa pamberi pedare sezvo mapurisa achiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi. Yakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vadoma dare ravo remakurukota. Asi vadzora vakawanda vange vari mumakurukota. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vabviswa zvakare vabviswa pakuva gurukota rinoona nezveutano zvichireva kuti vave kungoita basa ravo rekuva mutedzeri wavamunangagwa. Basa iri rapiwa Dr. Douglas Mombeshora. Vadzoswawo pamabasa avo akakosha muhurumende vanosanganisira gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Amai Opamuchinguri Kashiri, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shaba, gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Emon Murwira, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi uye gurukota rezvemukati menyika vakazembeka Zembe. Muzvarekesti Coventry vachiri gurukota rezvemitambo. Gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuku vadzoswa zvakare kubazi iri. VaWinston Chitando avo vanga vari gurukota rezvezvicherwa vave gurukota rezvematunhu uye vasira basa iri vaJulai Moyo avo vaitwa uye vakasiya basa iri vaJulai Moyo vaitwa gurukota rezvevashandi. VaJemu Soda vange vari gurukota rezvemhando dzemoto ndivo vave gurukota rezvezvicherwa. Amai Monica Mutsvangwa avo vanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaitwa gurukota rinoona nezvemadzimai. VaJane Van Muswere ndivo vave gurukota rezvekuburiswa kwemashoko. Ambassador Chris Mutsvangwa vaitwa gurukota rinoona nezvevakarwa hondo yerusununguko. Makurukota asina kudzoswa anosanganisira Amai Sekai Nzenza vange vari gurukota rezvemaindustry uye vapo Mavhima vange vari gurukota rinoona nezvevashandi avo vaitwa chipangamazano muhofisi yemutungamiri wenyika. Mutauriri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vashora zvikuru kudomwa kwedare iri vachiti hapana zvitsva zvavanotarisira kubva kwariri uye vanyunyutawo kuti riri kugadzwa nevanhu vakahwina sarudzo vachiita zveukopokopo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vati vari kushushikana zvikuru nekuwedzerwa kwaitwa makurukota navamunangagwa. Izvi vati zvine dambudziko rekuti hurumende inenge yoshandisa mari yakawanda kuvabhadhara iyo iri kutatarika kubhadhara zvikwereti nekuita mamwe mabasa. vanotungamira bato rinopikisa Red Democratic Party, Dr. Uraya Izembe, vaudzawo Studio 7 kuti nyika hakuna kwairi kuenda nevanhu vadzoswa navamunangagwa ava. Vamunangagwa vadoma hama dzavo mbiri va David Kudakwashe Munangagwa vanonzi mwana wavo pamwe navatongai Munangagwa. America nasi yarangarira makore makumi maviri kubva zvayakabombwa musi wa 11 gunyana 2001 nevanopfurikidza mwero veAl-Qaeda. Vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakafa mushure mekunge vechikwata chinopfurikidza mwero ava vapamba ndege ndokudzibonderesa pamidhuri kuNew York nemuzinda wemauto wePentagon uyo uri pedyo neguta guru reWashington DC. Imwe ndege yakadonera mudunhu rePennsylvania. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, vange vari kuNew York uko vari kurangarira vakashaya ava. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Jill Biden, negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Lloyd Austin, pamwe nemukuru wemauto Joint Chief of Staff Chairman General Mark Milley, vaisa maruva ekurangarira vakafa paNational 9/11 kuPentagon Memorial pedyo neWashington DC. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vaDavid Siampondo avo vanorwira kodzero dzevanhu uye vari nhengo yebato rinopikisa reCCC.
Zvakakanganisa zvikuru sei hukama pakati peAmerica nedzimwe nyika kunyanya-nyanya dzekuMiddle East, nekuti chiitiko ichi chakaunza kufungirana uye kusavimbana uye kuonana sevanhu vane hukama hwakatoshata zvokuti pavari pese vanhu vanenge vachifunga kurwisana nokuurayana nenyaya dzeutororo. Saka chiitiko ichi chakakanganisa zvikuru sei hukama pakati peAmerica nenyika dzekuMiddle East nedzimwewo nyika dzingadaro dziine hukama kana dziine ushamwari nenyika dzemiddle east, but dzisinei nezveutororo hunenge huchiitika kubva kuMiddle East.
Tichitarisa kuti papfuura makore makumi maviri nemaviri chiitiko ichi chaitika, vanhu vachiri kufanira kuramba vachirangarira here zuva iri uyezve vaineka kutya here?
Ini ndinoona sekuti zuva iri rinofara kuramba richirangarirwa nekuti chiitiko chinoratidza kuti pane vanhu vakatisiya maringe nezvine chokuita nezvezvitendero kana kuti kusawirirana kwezvematongerwo enyika, especially nyika dzekuMiddle East uye neAmerica. Saka ndirikuona sekuti yes, hapana chakashata kuti zuva iri riite richirangarirwa nekuti kurangarira vanhu vakarasikirwa neupenyu hwavo, and zvekare pamabvunza kuti vanhu vanofarira kunge vachiramba vachiri kutya here, hongu zvinotyisa nokuti chinopa kuti vanhu vatye ndechekuti hakuna chakaitwa chakaumbiridza ukama ihwohwo hwokuti hazvizofa zvakaitika zvekare. So tiri kuona kuti kakusawirirana ikako, kusiyana mumafungiro ezvokuita nezvezvitendero uye nezvematongerwo enyika kuchiriko, hapana zvakaitwa zvinoratidza kuti no pakaitwa kutaurirana vanhu vakunzwanana kuti aiwa tingadaro tichisiyana pakufunga uye mukuita kwedu mune zvematongerwo enyika uye muzvitendero zvedu, asi hatifarwe kusvika pakuzorwisana nekuurayana.
Tichitarisa mhuri dzakarasikirwa nehama, zuva iri rinorevei kwadziri?
Zvinongonza kushungurudzika mukati medzimhuri dzinenge dzashaikirwa. Hakuna chinhu chinoshungurudza sekuti hamusi kuziva kuti mudikani wenyu anenge aripi, hamusi kukwanisa kuti mupe kuvigwa kwakakwana kuya kunonzi pachirungu a decent burial, nekuti munenge musiri kuziva hamusi pachokwadi kuti munhu wamuri kuviga ndiye here kana kuti haasi. Saka chiitiko ichocho chokuti nanhasi vamwe vacho havasati vatombozivikanwa kuti varere papi uye vanokwanisa kuti vavigwe navanani. Zvinhu zvinoshungurudza.
VaDavid Siyamupondo vanorwira kodzero dzevanhu uye vari nhengo yebato rinopikisa reCCC muno muAmerica. Vanga vachitaura vari parunare vari kuNorth Dakota naTaboka Ncube weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe firimu rekuZambia rinotarisa matambudziko ane vane usope ratanga kuonekwa padande mutande reNetflix. Firimu iri rinonzi Can You See Us? Uye ndere chokwadi sezvo richiteera nhoroondo yava John Chitty, mumwe mukomana anozobudirira zvakanyanya munyaya dzekuimba kunyange hake aine usope. Muna 2022 akadomwawo sakomishina wemapurisa kuZambia. Mufirimu iri anenge achinzi Joseph. Mutambi ane makore gumi nemaviri Thabo Kahamba ndiye anenge achinzi Joseph mufirimu iri. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vari kutarisirwa kuenda kuRussia kunoita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin avo vakavakoka. South Korea inoti chinofungidzirwa kuti chitima chinofungidzirwa kuti chakatakura vaKim Jong-un chatosimuka munyika iyi chakananga kuRussia. Musangano uyu unofungidzirwa kuti uchaitwa mangwana. North Korea irikutyirwa kuti inogona kukonzera kusagadzikana muchitsuwa chekuKorea ichi nekudyidzana kwayo neRussia. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, vagari vemumaguta akawanda vari kushushikana zvikuru neuwandu hwembwa dziri munharaunda dzimwe dzakaraswa dzave kuruma vanhu zvopinza vakawanda munjodzi yekutapurirwa chirwere chechimbwa mupengo kana kuti rabies. Chirwere ichi chinouraya kana munhu akanonoka kurapwa. Rubafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mana nemumwe kana kuti 401 vakarumwa nembwa muna Chikunguru. Matunhu ane vanhu vakawanda vakarumwa anosanganisira makumi manomwe nevatanhatu 76 kumasvingo, makumi matanhatu nemumwe 61 kumanikaland, uye vamwe makumi mashanu nevapfumbamwe 59 kumidlands. Bazi iri rinoti varumwa nembwa kubva gore richitanga vanodarika zviuru kana kuti 2000 uye munhu mumwe chete akafa. Vagari vemuHarare vakawanda vataura neStudio 7 vanoti vari kushushikana zvikuru neuwandu hwembwa dziri kungoramba dzichimbeya mbeya idzi. Mumwe mugari wemuHarare mufundisi kuda kwashe masondo vanoshanda sagadhi vanoti vanhu vakawanda havasungirire imbwa dzavo.
Kana porisi yambobatira bosi imbwa dzimwe dzakawanda umasitikinyanya manheru dzimwe dzakawanda kutanga kumusho kumapasifiki imbwa dzimwe dzakawanda munhu
Izvi zvatsinirwawo nemukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vatiwo imbwa idzi dziri kusvibisa nharaunda.
Imbwa idzi dziri kuti mabhini kana achinge asina kutakurwa zvekare dziri kuapfaranyura marara aya opararira mumigwagwa, opararira mudzimba dzevanhu. Unoona paloni pakazara zvinhu zvakafa zvinenge zvaunzwa nembwa kubva kumabhini.
Vashumba vakurudzira sangano rinoona nezvemhuka Society for the Prevention of Cruelty to Animals SPCA kuti ritore matanho akasimba kune vari kutora mutemo. Nyanzvi munyaya yezveutano Dr. Life Zambezi vanoti imbwa dzinongofamba-famba dzinofanirwa kutorwa neSPCA kana kutourayiwa.
Saka chakanyanya kukosha chatinofanira kuziva panyaya dzerabies ndechekuti iprevention. Prevention inotangira kumhuka dzacho, kutopreventa kuti rabies isabata kumhuka, then tozopreventa kuti rabies isabata kuvanhu. Saka pakupreventa kuti isabata kumhuka, especially imbwa dziri idzi dzatinogara nadzo, tinofanira kashuwa kuti ma stray dogs kana kuti imbwa dzinongofamba dzisina varidzi dzinofanira kuripotwa, so dzinobatwa, dzinovharirwa kana kuurayiwa.
Dr. Zambezi vatsanangura nezvedenda rechimbwa mupengo.
Rabies chirwere chinokonzereswa neutachiona werabies virus. So utachiona uhu unotapudzirwa kubva kumhuka, kumhuka dzemusango nedzimwewo dzimhuka dzepamba. Kumhuka dzemusango kunosanganisira zviremwa-remwa, tsoko, marakun, makava. Imhuka dzese idzi dzinogona kutakura virus iyoyo yerabies.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati raudza Studio 7 kuti varidzi vembwa dzinongotenderera vanogona kusungwa.
Nyaya inofanira kusungwa, so isusu expecting the public to report kana pane vanhu vane mbwa dzakadaro. Remember we had cases evana vanhembwa dzinoruma vanhu vachifa. Saka we expect vanhu vanochengeta mhuka padzimba dzavo zvikuru imbwa kuti vateedzere mutemo. Muka vanhu varipoteka, vanhu vakamangara. Ine yake nashuva iyi mapurisa vanouya voona kuti mutemo waita basa ravo, uyezve nekudaidza veSPCA kuti mhuka dzakadaro imbwa idzodzo dzitorwe.
Vaenderera mberi vachiti vachataura nesangano reSPCA nemamwe mapoka anoona nezvemhuka kuti paitwe urongwa hwekuvhima imbwa dzinongomberereka nemaraini. Mushandi we Society for the Prevention of Cruelty to Animals yaramba kudomwa nezita anoti vanhu vazhinji vari kutambura kuwana chikafu chokupa mhuri dzavo, nokudaro imbwa dzave kungoregezwa dzichingofamba-famba, izvo zvave kuparadzira chirwere chechimbwa mupengo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zvaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekudoma dare idzva remakurukota ehurumende. Tichatarisawo zviri kuitwa kune maguta akasiyana-siyana akaita seBulawayo neHarare, uko mameya nevateedzeri vavo vari kusarudzwawo uye vachibva vagadzwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma dare ravo remakurukota asi vachitowedzera uwandu hwavo. bato rinopikisa RCCC rashora zvikuru vadomwa ava richiti hapana kwavanoendesa nyika. Mameya matsva osarudzwa muHarare, Bulawayo nemamwe maguta. America yorangarira vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakafa payakarwiswa nechikwata cheAl-Qaeda musi wa 11 Gunyana 2001. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka September 11, 2023 ngoGibbs Dube. Endaweni zethu namhlanje.
So it is real great satisfaction whether a minister is doing well or not. The fact that I have reappointed it means that I am satisfied.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhetha amalunga edale lecabinet apho se afane cathu lalawo ayikhona kungakenziwa ukhetho lonyaka.
I, David Poulter, do swear that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of Mayor.
Umnumzana David Coulter lomnumzana Ian Makone bevandla le Citizens Coalition for Change bakhethwa ukuba bekhokele amadolobho amakhulu kwele Zimbabwe. Namhla kulesikhumbuzo sababhubha kulandela ukuhlaselwa kwele Melika ngamalucata e-Al-Qaeda. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe amalunga amatsha edale lecabinet labasekeli babo abagoqela izihlobo zakhe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa ukhethe umnumzana Mthuli Ncube ukuba ngumgcini ingcebo kahulumende, wasusa umnumzana July Moyo owayegokhela uhlangothi olubona ngezamadolobho wamfaka uhlangothi olubona ngezisebenzi. Umnangagwa ukhethe izihlobo zakhe umnumzana Dungaye Mnangagwa lo mnumzana kula kwashe Mnangagwa ukuba babe ngabasekeli babaphatha intambo benhlangothi ezishiyeneyo. Wethule lokhu namuhla eHarare. Umnangagwa uthe ulethemba ukuba abaphathi ntambo abafakileyo bazamncedisa ekuqhubeni imisebenzi kahulumende.
So it is real great satisfaction whether a minister is doing well or not. The fact that I have reappointed it means that I am satisfied. I don't know who's not satisfied. When you become president, you can remove.
Uqhubeke esithi uzaphendukisa umanyano wamabandla anqotshwa ukhetho lonyaka owepolitical Actors Dialogue Poland.
And through the Poland platform, we were able to interact and exchange views across the board. The entire framework of government we were able to discuss without limitation. I think it was a very good platform for Zimbabweans to come together and share. I think this platform, I will continue so that all the, I don't know how many political parties contested, will come on board.
Abacha abakhethwe ukuba bekhokhele inhlangothi zikahulumende bagoqela unkosikazi Barbara Rotsi obephethe ugatsha olubona ngezokuthekelelana kwelizwe. Abanye njalo abaphathi intambo bakahulumende abatsha ngumnumzana Christopher Mtsangwa ophethe ugatsha lwendaba zabalweli benkululeko, umphathi intambo wezabatsha umnumzana Tino Machakaire lomnumzana Douglas Mombeshora ozakhokhela ugatsha lwezempilakahle. Umnumzana Promise Mkhwananzi owebandla le-CCC usole okwenziwe Mnangagwa.
Yebo, siyabona lokho kwenziwe ngomnomzana Mnangagwa, kuyasoleka kakhulu. Sibona ku cabinet yakhona fakwe abantu bakomnangagwa abathathu, okuyikuthi kibo kuye umnomzana Mnangagwa ilizwe leli seliyilifa lakhe, ubona ngani lilifa lakhe lokuthi uzafaka abantu bakhe, faka izihlobo zakhe kube yiyo i cabinet yelizwe. Thina lokhu siyakuyala kakhulu sithi hayi ngeke kube njalo. Ikakhulu ngesizathu sokuthi uba mnumzana Mnangagwa kwakhe kazanga nqobe ekhethweni kana mvumo yokuba efake icabinet, kodwa uyaphambili, kodwa sithi hayi lingadani, siyalungisa lathi lapho sikwanisa ngakhona ukuthi kulungisiswe kuhanjwe ekhethweni olutsha.
Umnumzana Msobelwa Ndlovu, isikhulumeni sebandla lezaphu uthi akutsho lutho okwethulwe nguMnangagwa.
Hayi, kuyacaca sobala ukuthi ngxabethi obene bayo utsho yena lemuli yakhe lonkosikazi wakhe yena uMnangagwa. Kuyacaca sobala sibili ukuthi into le singeyakibo eyamakarangeni in general, but in particular ngeyakhe lemuli yakhe. Akusimangazi kakhulu ngoba even lonkosikazi wakhe umnike idegree kathesi, nangu sethatha abantu bakhe ebafaka kucabinet.
Umnumzana Kudakwa Sezulu, igqwetha elilwela ilungelo loluntu, uthi
mina ngesifiso sami bemfisi ngani umongameli uthethe ingxenye ku-CCC, wathatha ingxenye ku-ZANU-PF, wabahlanganisa kwaba something ezayenza ukuthi abantu basebenzelane ndawonye, kungakhethwa ukuthi lowu ngabantu be-ZANU-PF bodwa lapha. Kuzaba nzima ukuthi sisebenzisane singabantu elizweni lakithi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Brisk Ncube, isakamuzi saseGweru.
Akula nto entsha esingayi-expecta mzana masikhayela indaba zokwaphayintwa kwama-ministers eZimbabwe, ngoba i-trend sise yasitshela vele from kudala ukuthi kwakhona ama-appointments amaningi lawa akawenziwa based on meritocracy, ayenziwa mhlawumbe based on rewarding friends and rewarding maybe abantu abaloyal.
Umnangagwa ubike njalo ukuba umnumzana Jennifer Muswere uzakhokhela ugatsha lokukhitshwa kwemibiko. Unkosikazi Monica Mthwanga, obephethe uhlangothi lokwethula kwemibiko, usekugatsha olubona ngezabesifazana imfundo yaphezulu. Lokhu ikhokhelwa ngusifica mfundo Amon Murwira, ukuthi olwezemvelo luphethwe ngumnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Ubisele abaningi akade bekudayela ekhabhinethi kungakwenziwa ukhetho, abathi umnumzana Frederick Shaba, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosazana Kestri Coventry, unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri labanye. Abanye abantu bathi akula nguquko ekudaleleli. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ikansili yakoBulawayo namhla igcobe umnumzana David Coulter ukuba ngumeya waleli dolobho, esekelwa ngukansila Donaldson Mabutho, kulandela ukuvotelwa kwabo bengaphikiswanga. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Hi, David Coulter. Hi, David Coulter. Do say that I will well and truly serve. To swear that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of the mayor. Bulawayo City Council in the office of mayor. So help me God. So help me God.
Umnumzana Coulter ofunyiswe ngumabhalane wakoBulawayo umnumzana Christopher Dube uthembise ukusebenzela idolobho lokulwisana lobugwelegwele kusukela kumakhansila kusiya kuzisebenzi zekhansili.
So those are our immediate priorities in cleaning up the city. In the short term, my major concern is that of water. We were briefed just last week by the engineering department about the great challenges facing Bulawayo because of our shortage of water. Those of you who are following international news will know the formation of El Nino in the Pacific.
Umsekeli kaMeya uCouncillor Donaldson Mabutho uthembise ukuba uzalandela wonke amasiko edolobho njalo uzasebenza lezakhamizi.
Kumele sinanzelele ukuthi sisefundeni senkosi and kule mikhuba ekumele ukuthi siyilandelise kuze singalahleki. Otherwise sizofika sigakhuke emathoneni. Kanti kuyini osokwenzakala kuBulawayo? We are very conscious ngendubo zikaBulawayo.
ubulawa uyakhala, ubulawa uyagula.
Abanye bachayele ihlombe abakhethiweyo kodwa ezinye izakhamizi ezigoqela unkosikazi Patricia Chabalala zisone lolukhetho.
Xa umeya oimpoziweyo engangena, no, because kuchose ufuna umeya ozakhethwa ngabantu. Ayikhona ukuthi abantu basuke emashonalini bezositshela ukuthi kufakani ubani, basitshela ukuthi kuyafaka ubani umeya ngubani, udeputy ngubani. Ibulawayo isigodlo senkosi lesi, umuzi kamzili kahlo, washiya uthi akhiwe izigaba ezinkulu lamashona kawuvusa.
Ilunga lebandla lezanu PF ukansila Nokuthula Sibanda okhethwe ngohlelo lweproportional representation uthi uyamukela okwenzakeleyo. Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uthi ukukhethwa kukameya kwakuvele kuhleliwe.
Ubana thole umeya uzathi nxa efunga ethi uzaphatha indaba yezi lamkhuba agezise laba ababeyenza into ezingalunganga phakathi kwekhansi. Hayi, labo uDavid Khosa uvele kwakhulunywa se-YTC ukuthi uzakuba umeya, angiboni ukuthi kungathiwa yi-imposition.
Umnumzana Coltart ukhethwe ngukhansila Sikhululekile Moyo wasekelwa ngabanye engekho ophikisayo. Ngemva kwalokho umnumzana Coltart ukhethe umnumzana Mabutho laye wasekelwa ngokunjalo. Kusenjalo amakhansila amaningi lamhlanje ebekhetha abazakhokhela. Njalo eHarare umnumzana Ian Makone nguye osengumeya esekelwa nguKudzai Kadzombe onguwesifazana wakuqala ukukhokhela esigodlweni. Umqondisi weHarare Residents Association umnumzana Precious Shumba wamukele ngenjabulo ukukhethwa kukameya weHarare lomsekeli wakhe.
Tinotanga nekutenda kuti wataura mazwi ekuratidza kuti wachagadzirisa nyaya dzekufambiswa kwemabasa muguta.
Ezinye izakhamizi zeHarare zithi zifisa ukuba kulungiswe uhlupho lwamanzi lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhubekela phambili likhala ngokhetho olusanda kwenziwa njalo lixoxisana lehlanganiso ye-Southern African Development Community ngempumela yokhetho lololu. Umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli uthi balethemba lokuthi i-SADC izathatha isinqumo sokuthi kuqhutshwe olunye ukhetho kweleZimbabwe. Inhlanganiso le e-European Union le-African Union zathi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Akesizwe uMkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu.
Akuyiwandawo lapha ngoba konke lokwenziwayo akukho emthethweni, yize nje elenziwayo ngokuqholoza kwalaba abaqholozayo. Kodwa uqinisekisa emthethweni ukuthi kufuze kube lokhetho olusha eZimbabwe. Lo yumbono wethu njenge-CCC, yumbono we-SADC, njalo yumbono wamazwe wonke phansi emhlabeni lapha ukuthi akube lokhetho olusha eZimbabwe oluzaphumisa okhethwe ngabantu okuseqinisweni njalo komgcini.
Singathi kodwa nxa sikhangela i-SADC yayilamandla ukuthi iqhuba ukhetho elizweni enjeni leZimbabwe ngoba le mthetho yalo ukuthi kumele phela kwenziwe ukhetho ngo-2028. Ngaphandle kwalokho labantu bakwe-ZANU PF bathi avele akulona ukhetho luyakwenziwa. Paul, yakubamba njani kona?
Abantu be-ZANU PF ayisobanikazi beZimbabwe. Izimbabwe ngomuntu wonke oseZimbabwe, hathi abantu be-ZANU PF. So kungabantu be-ZANU PF ngumbono wabo nawo balelungelo lokuba lo mbono njengabantu labo abaphila lapha eZimbabwe. Kodwa okukhona emthethweni ukuthi uhlelo lweZimbabwe, ukhetho lweZimbabwe silandele imithetho yeZimbabwe ngokwayo, aluzange luhambe ngomthetho. Ngalokho konke owaphumayo kulolo khetho akukho emthethweni. Okwesibili ukuthi kungkona i-SADC ilayo imvumo yokucebisa iZimbabwe nokuncedisa iZimbabwe lapho iZimbabwe yabe isebunzimeni khona. Lokho kube ngasikuko kokuqala i-SADC incedisa iZimbabwe isakhiphe incedise iZimbabwe ngesikhathi sempi, basiphathisa baze bathola inkululeko yethu, basiphathisa njalo ngo-2008 ngemva kolunye ukhetho futhi olwahluphayo. Isadakhe yangenela hathi hayi mani nisilamule silimanyane silikhulumisane kwabo umgabelo mawuthwangirayo kwaze kwaba le Government of National Unity, siphathiswa yisadakhe. So ukuphathiswa yisadakhe akusitho nto entsha, njalo into nje evamileyo not just eZimbabwe but kwamanye amazwe lapho abantu babengani sokulobunzima abahlangana nabo.
So nxa ibandla lezanu PF lilokhu liqhubekela phambili lisithi ugedo vele likhohlwe liphinde, libona njani lingagcina lisiyenze umanyano lebandla lezanu PF kumbe lizakwenzani khuluma?
Lokho kwenziwa libandla lezanu PF nje kuziqinisa layo njengamadoda phela ipropaganda, kuthi iqinise liphele lawo bayakwazi ukuthi iposition yesadakhe ithini, bayakwazi okwenzakalayo kulokulu ungenzakali phambi kukazulu okwenzakala ngemva kwezivalo sebezivaliwe, kukhulunyisana abakhokheli abe-Afrika besadakhe bekhulumisana lo baba uMnangagwa bembonisa ukuthi hayi kwehlule baba, khulumisana lo baba uNelson Chamisa lilungise ukhetho oluzahamba kuhle ngenyanga ezilandelayo ezimzuzu ezilandelayo.
Ye, so-ke kodwa-ke akusoze kulimazisa abantu kunokuthi sibona ngazani kulokubanye abasanda kuthunjwa, abatshaywa, benziwa konke lokhu, ibandla lezanu PF lingabe lizamani khona?
I-desperation nje ukuzama ukwethusela abantu lapha lalaphana lokuzonda. Uyabona nxa ungakhethwanga uyakuzondile ukuthi khadlaki lani kungikhetho kukhanyisa ujezisa abantu. Okhethweyo kajezisa abantu, okhethweyo uyajabula uyabonga abantu. Asisabona ukubabona ngoke ebonga abantu, sibona ethumba abantu, etshaya abantu, ebopha abantu.
Umnumzana Promise Mkhwananzi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-CCC. Umnumzana Tafazwa Mgwadi owebandla le-ZANU PF uthi kumele ibandla le-CCC likhohlwe liphinde ngezokhetho.
What challenge they get anyway? That is literally fake news. The opposition is not challenging the election results. There is nowhere where they have placed that challenge. We have got illegal, you know, processes that should take place when an election is being challenged. We have institutions of justice to address electoral-related grievances. There is no such institution which is seeking to deliberate or administer an opposition claim of electoral malpractice, as it were. So there is nowhere where the opposition is disputing electoral results.
So do you see any fresh elections?
Akula manje abathukhethwa lokhutshwa ngefanele. Kulendlela okwenziwa ngayo okusemthethweni. Konke lokhu akwenziwa ngamabandla aphikisayo. Akukho sibili. Kuya ngokuthi ubone ngani umnyaka ka-2028 useduze kumbe ukhathala. Esikwaziyo ukuthi abaphikisayo kabasoze basitshele ukuthi silwenze ukhetho lolu kumbe hhathi. Esikwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho ngoba silandela imithetho yelizwe. Ukhetho lwenziwa ngendlela kungedlula iminyaka emihlanu. Okwamanje akulakhetho oluza kwenziwa eZimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Okunye lokhu okukhulunywa ngamahungahunga nje asikulandeli thina lokho. Silandela imithetho yelizwe, lwenziwe ukhetho okunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa, nami ngikhethe ukuba lilunga ledala lephalamende. Pho olunye ukhetho yiluphi abakhuluma ngalo? Okwamanje selidume ledlula.
There's no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 ones, isn't it? So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them who won as members of parliament. We were with them. They were sworn in. So if they were serious about such a claim for fresh elections, why did they come to be sworn in? Remember, a day before they had promised that they were not coming to parliament to take their oath of service. They were not frog-marched to come. They were not jumbled to come. They were not railroaded to come. They were not intimidated to come, as they often say they are intimidated. They were not abducted to come to parliament, as they often claim. They came alone. So they came alone because they know that the election was done and dusted. It was concluded and nothing stopped continuity.
Unuzana Tafazwa Mgwadi ngobephethe uhlangothi olubona ngokuthula kwemibiko kubandla le-ZANU PF. Besixoxa laye eseHarare. Abantu namhla eMelika bananza usuku lokuhlaselwa kweMelika yi-Al-Qaeda mhlaka 11 Mpandula 2001, okulilanga okwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezintathu, kwalimala abaningi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 ukhulume lomnumzana Rafael Mthombeni odwabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas.
i-attack le yaba yinto sibile yaba nkulu kakhulu lapha e-America okwenza ukuthi kwaba yinto eyathatha i-America njengento eyayingayilindele ukuthi ngenzakala. Ngaleyo ndlela yaphambaniza kakhulu amazwe ikakhulu ilizwe lelokuthiwa i-Afghanistan. Lapha i-America yahle yananzelela ukuthi laba bahlaselayo babevelela khona yahle yaya khonale kwaba lempi. Impi yakhona yakholwa nqangapha manje siyathatha 20 years kuluyo wakhona.
Sikhanyela ukuthi sekudlule iminyaka engamashumi amabili namabili. Abantu kuyini okungaba kulokhu kubakhathaza ngalolu daba?
Ye, iminyaka yona leyo engamashumi amabili lapho kwenzakele. Kwaba yisehlakalo esikhulu esesabekayo esikhulu esenza ukuthi ithinte inhliziyo ye-America. Ngaphambi kwakho konke kwaba labantu abadlula inkulungwane ezintathu ababhubhayo ngalelo la ngesehlakalo sona leso. Yikho-ke akulula ukuthi kukhohlakale. Kuyamela nje kube lokho kukhunjulwa kukhangelwa nezama ukuzivikela lapha nalaphana ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale futhi. Njengoba nithilo ngathi kwabathatha sibili nesidumo bengalindele ukutshaywa lokhuyani okwenzakala.
Ngomnyaka ofana lalowo after 22 years kuyini okwenza ukuthi abantu babe lokhu becabanga leli langa bebe lokhu belinanza?
Yikho akungezayo okwenzakala ukuthi lolu suku lubongwedlula nje lungananzwanga ngoba sekuyisikhumbuzo sabantu be-America ukuthi ngelanga lika-9/11 kwaba lesehlakalo esathatha izimpilo zabantu ngendlela ehlukeneyo ngoba angithi laba abalweli laba babesilwa besithi thina ama-terrorist la aye lapha asebenzisa isikhali esasingejayelekanga ukuthi bathathe iframe ya-China bayisuse phansi bayitshayelela phezu kwendlu isitezi esikhulu. So kwamangalisa kakhulu. Ngaleyo ndlela kufanele kunanzwe lokho kuyananzwa iminyaka yonke.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni obekhuluma lo Taboka Ncube ecingweni ese-Dallas, Texas. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi behlolwe amehlo sonke isikhathi ukuze bengabanjwa imikhuhlane etshiyeneyo, kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi abanye abantu babanjwa imikhuhlane elakho ukwelatshwa ngenxa yokuthi kabadingi uncedo kusaselesikhathi sokuthi imikhuhlane abalayo yelatshwe. Imikhuhlane le igoqela iglaucoma efiphalisa inhlamvu zamehlo. Udokotela Emmanuel Jou ingcitshi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo uthi kuningi okudala imikhuhlane enje. Uthi okunye kubangelwa yikusebenzisa imithi, okunye njalo kubangelwe yikusebenzela lapho kulothuli. Udokotela Jou uthi eminye imikhuhlane yamehlo ibangelwa yisimo senkophe.
When our eyes are turned out or are turned in, when they are turned out, it's
kungabangelwa ngama-infections lendlela ama-eyelid ethu ami ngayo.
Uthi ziningi indlela zokwenqabela eminye imikhuhlane yamehlo.
Ukusebenzisa ama-warm compresses usebenzisa ilembu elihlanzekileyo kuyaphathisa.
Imikhuhlane yamehlo ihlangana njalo lezisebenzi kusiya ngendawo ezisebenzela kiyo. Umnumzana Japhet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi kule mithetho okumele ilandelwe ikakhulu ngabasebenzisa ke imithi emsebenzini ukuze bengabanjwa imikhuhlane yamehlo.
Sesifake kule mithetho ekhona ethi abantu kufanele begqokeni. Abaningi bayagqokiswa amagugu bangathi iziboniboni nesakithi kodwa kukhona ukuvikela ke amehlo ukuthi engaze alimala emsebenzini ethize.
Othe kumele izisebenzi zivikelwe ngabaqhathi, okumele bethenge konke okufunakalayo emsebenzini, okuthunqa intuthu lokulungisiswa ngeinsimbi.
Kungaba ngama-chemicals athize, kumbe sibamba insimbi ezithize, kumbe sigebha ezithize, kumbe sichaya ukuthize, kumbe sitshisa ukuthize. So siya kankasa ukuthi abaqhathi kufanele bebone ukuthi abantu ke abasebenza endaweni ezithize kufanele kube lezimbatho ezeneleyo.
Unkosikazi Beauty Gigi owebhizimusi le Free Range Producers uthi sebesebenzisa indlela zakulezi nsuku ezokuvikela abantu ukuba bengabanjwa imikhuhlane uma besebenzisa amakhompyutha lokunye.
Dathi siyakhuluma ngakho ukuthi abantu bedinga ama-glasses or ukufaka ama-computer screens, kumele ukuthi abangaspoyile amalokuzeni amehlo abo.
Uthe kuqakathekile njalo ukuba abantu badle ukudla okulondoloza izitho zomzimba lokwakha umzimba ukugoqela lokuvikela kuzifo ezinje.
Ukuthi siyakhuluma ama-healthy diet, ukuthi abantu bangadla i-food enjani ekuyeza ukuthi amehlo angaspoyileki, even the elderly ukuthi ama-diet enjani ebancedisa ukuthi ama-eyesight abo anga.
Odokotela bathi ukuthuthukiswa kolwazi ngezifo ezinje kulakho ukuphathisa abantu abaneninene ekuvikeleni kwimikhuhlane yamehlo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Kwamanje-ke sike sizwe ukuthi abantu bathini khonapha-ke enkundleni yethu ye-Facebook VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukuthi ukuze ungene ubone ukuthi senzani khonapha ku-VOA Ndebele, kulakho ukuthi uthande ipheji lethu khona kuthiwa like. Right, sibone-ke ukuthi abantu bathini khonapha enkundleni yethu. Siyabona-ke kulo ntombi zodwa Mlambo uthi sizwile-ke ukuthi kulokutalo Tonga laba-ke ngabakomnangagwa sebengene ucabinet. Sibona ngazani sokwenziwa lokho kuthiwa i-dynasty, isikhona i-dynasty yabomnangagwa, siyayibona kakhulu. Kuzobuya-ke uDumi uthi ya sizwa kuthiwa-ke kulabo ED abathathu, ED fe kubhala njalo, kutsho njalo. Kuzobuya-ke uLucky Inhlanhla uthi hayi siyabona-ke sokungani lokho-ke ngokwemoli ukukhethwa kwama-cabinet ministers konke lokho. Kuzobuya lo Moyo Zwane laye uthi ye bakithi lapho sokungazani-ke ngosobhuku labangani bakhe lemoli zakhe abangene khonapho ukuthi bakhobe into zeZimbabwe. Kuzobuya-ke uJoslyn Mpofu uthi ya mongameli siyakubonga kakhulu ngokukhetha abantu laba ungathina lokusasa uqhube kusenze njalo umsebenzi uyawujova yikho sakukhethela khona. Kuzobuya-ke uBheki Chabalala uthi hayi bantu sokuyibukhosi lobo kunzima lokho sikubonayo elizweni leZimbabwe. Simon Khumalo uthi kudlalwa ngoZulu la akukho vele esikubonayo. Ye kuzobuya-ke lo Shamiso uyahleka kakhulu ufaka khona kana ukuthi LOL siyakwazi ukuthi kutshoni iphinde ibhale lokhana ukuthi kwa lokhana mpela kutshengisa ukuthi umuntu uhleka aze eqethuke. Kuzobuya-ke uStanley Gabadela Ncube uthi ya Mtholi Ncube uyahamba mtakababa sekufisele futhi khona ngapho-ke sikufisele inhlanhla imfowethu singazi ukuthi kumbe sebesiloko siqhubeka ngama-bond notes kumbe sesiya kudla elemelika kumbe senzeni pho i-ice cream konke lama-chocolate lesivele emlonyeni sazi sikuthole nini singabantu bakwale Zimbabwe njengoba sikhona njalo baba Mthuli Ncube singazi ukuthi siyophepha ngaphi. Siyawuzwa khonapho. Cynthia Lorraine Mbekwe uthi usobhuku senze yakujayela usobhuku lapho siyabona ukuthi sekhethe izihlobo zabo. Prince Msipa uthi waswelakala umuntu akaze sikhangele ucabinet akula ngitho next asibone lutho la. Then uzobuya umoyo dinga ulwazi ukuthi kuzima kwelakithi bantu kambe siyophephelaphi sokunje. Rosin Madao la uyakhuluma lapho uthi sokwi-family business sokukhanya wazani Zimbabwe i-company Zimbabwe Private Limited. Uzobuya lo Ntombi Ndebele uthi ngakhi ya uthi ngapha-ke ya kuzima Ntombi siyakuzwa kakhulu sikongiseni moyo uthi kanti ngokwefamily yini bantu enkosi lokho kulobuzima kakhulu.
uzobuya Joel Samkiwane na ukhuluma okufanayo kodwa ke isikhathi sethu zwe sesingani sesibuye kumangoyo kumele nje ukukhuluma iCabinet lesibona entsha nokunye okuthiyeneyo singadlukani isihlobo sike sikhangele konoku ke ekade silakho namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe abakhokheli abatsha abedale leCabinet lapho kulamantu okuthiwa izihlobo zakhe ikhokonoko ke kufanele kuyakhokhela namhlanje kuzobuya ke umnumzana David Coltart lo mnumzana Ian Makone bebandla le-Citizens Coalition for Change sebekhethiwe phela ukuthi bangene kumeya khona ngani hayi ke isikhathi siphelile ngugibs dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupa iyi nhau.